Zvuru nezvuru zvevatsigiri MGC Alliance zvaungana paAfrica Unity Square muHarare nhasi ndokufora zvakananga kumahofisi ecommission inoona nezvesarudzo yeZimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC zvichiimba nekuridza pembe mumigwagwa zvakatungamirirwa navachamisa nevamwe vatungamiriri veMGC Alliance vanga vachisanganisira vatenda ebiti vaJacob Ngarivhume vaAgripa Mutambara pamwe navaMathias Guchutu. Mushure mekusiya gwaro renyunyuto kuZEC, varatidziri ava vafora zvakare vakananga kumahofisi emutungamiriri wenyika vaEmerson Mnangagwa pavapfuura vachisiya gwaro renyunyuto. Kunyange hazvo mahofisi ava Mnangagwa mangopindwa nevanhu vashomanana sezvo mutungamiriri wenyika anga ane misangano ukuwo mapurisa achiudza vanhu kuti vasamire pamahofisi aya. Vadzokera pavatangira kufora vapedza kusiya magwaro enyunyuto aya kuZEC nekuhofisi kwava Mnangagwa. Vachamisa vaudza vatsigiri vavo kuti sarudzo dzemusi wa30 Chikunguru hadzisi kuzoenderera mberi kudzamara hurumende pamwe neZEC vabvuma kugadzirisa zvavari kuda kuti zvigadzirwe sarudzo dzisati dzaitwa. Vachamisa vati chavari kuchema nacho zvakanyanya inyaya yekudhinda mapepa ekuvhotesa muchivande kwavanoti kuri kuitwa neZEC. Nekune rumwe rutivi, sachigaro weZEC amai Priscilla Chigumba vanoti nyaya yekudhindwa kwemapepa ekuvhotesa haisi nyaya inechekuita nezvemapato ezvematongerwo enyika.
Ndomwe nyaya yakatenda pamareforms vadzigadziriswe. Isu tataura kuti maelections kuti ave kumusi wa 30 July ndokunge taisa maconditions aya. Kana maconditions asipo, aiwa muchaona zvatiri kuita. Ende tikakuudzai, haiviwi, 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 vanoona neni kuti haiviwi kana maconditions asipo zvavati. Vanoti haiviwi kana pasina maconditions zvavati. Tisamamatisa, kukuna.
Vachamisa vatiwo vachakwidza nyaya yenhuna dzavo kusangana renyika dziri kuchamhembe kweAfrica reSADC pamwe neAfrican Union kana kuti AU mumazuva mashoma ari kutevera.
Ndiri kutovabuda muno manje manje ndiri kunoona rasiri ramaposa chairman weSADC ndokuti mudhara kuno kukwetu kwashata kwaida dusura mumusha rinogona kubata chibharo nguva yese yese uye uzotibatsira pamabatirwo edu. Chaanga muSADC, chaanga muAU, chaanga international community. We will not allow a free election is free and fair. Chakupiri, chataura nhasi, tikapatiri kuenda, ngatiodziteri ma5.2 million yevanhu vakanyoresa. Tione kuti vanhu chaivo here kana kuti pane zvitukwani. Sezvo mune tsika yekuunza magoritoto nezvidhoma. Toda kuona zviripo izvi vanhu chaivo vanofamba here. Tadaro tikaitani independent audit yePCR. Hawini hani?
Vati kuratidzira kwakadai kuchapararira nenyika yose mumazuva mashoma ari kutevera. Vachi kana vaMnangagwa neZEC vakaramba vakaoma musoro hapana sarudzo dzichaitwa zvachose.
Tiri kutoda kuziva kuti masevha ari kupi. Masevha ari kuchengeta information iri paBZR ari. Vamwe vari kuti ari K6, vamwe vari kuti ari mumba maMnangagwa, vamwe vari kuti ari vari kuchengeta mumba maTwenga. Toda kuti ave panzvimbo yatinotenderana. Haisi pindu yegudo inozivikanwa nomunhu mumwe, ngaizivikanwe nenyika yose.
Amai Chigumba vaudza Studio 7 kuti gwaro renyunyuto reMDC Alliance rasvika kumahofisi kwavo vakati vachazotaura zvakawanda nezvegwaro iri kana vari penengura. Vachitaurawo pachiitiko ichi mutauriri weNational Patriotic Front kana kuti NPF vaJelous Mawarire vativo veruzhinji vanofanira kuvhotera vachamisa pachigaro chemutungamiri wenyika vachiti hurumende iripo pari zvino ihurumende risina rutsigiro rweveruzhinji uye yakabvuta masimba. VaMawarire vanga vachifambawo nevamwe vakuru vakuru veNPF vanga vachisanganisira vaShadrack Mashayamombe navaJim Kunaka.
Nekuda kwekuti zvinhu zvavari kudimanda zvavari kutaura transparency pakupirindwa kwemaballot paper kutevedzwa kwemutemo kweconstitution pakuitwa kwemaelections tinoona zviri zvinhu zvakakosha. Saka tati aiwa, regedzai tiende kushamwari dzedu tifambe navo tichivataridza kuti aiwa, makaita chinhu chakanaka, tinokutsigirai. Isusu sabato tiri kutaura kuti takasununguka kutaura nevamwe vedu kuti tione kuti patinopinda musarudzo chii chinganakira tese, chinganakira una vezimbabwe.
Vachitaurawo pachiitiko cheMDC kekutanga vamunyaradzi shoko avo vaiva nhengo yeZANU PF uye vari mutungamiriri wesangano revana vevaimbova varwi muhondo yerusununguko reChildren of War Veterans Association kana kuti COSWA. Vanoti chiitiko chanhasi chinoratidza kuti vanhu havafaniri kumbunyikidzwa uye vamunangagwa havafaniri kupiwa mukana wokutungamirira nyika musarudzo dzichaitwa mwedzi unouya. Vachamisa vatenda mapurisa nekusavhiringidza kuratidzira kwaitwa nhasi vachiti ndizvo zvinofanira kugara zvichiitika, asi vashora mauto ari kupindira munyaya dzezvematongerwo enyika ayo anonzi akaendeswa kumaruwa uko kwavanoti vari kutyisidzira vagari vekumaruwa. Hatina kukwanisa kutaura nemutauriri wavamunangagwa vaGeorge Charamba kutinzwe mafungiro avamunangagwa pamusoro pekuratidzira kwaitwa neMDC Alliance sezvo vanga vasiri kudayira nhare mbozha yavo. Nekune rumwe rutivi, vatsigiri veZANU PF vakatarisirwawo kuratidzira muHarare mangwana, vachiti kuratidzira kwavo kwakanangana nekusimbaradza vamunangagwa pamwe nekutsigira zviri kutaurwa nemutungamiriri wenyika kuti munyika munofanirwa kuitwa sarudzo dziri pachena uye murunyararo. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.